Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 15 2019. Makaterera kustudio 7 neperenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sachigaro veApex Council vari kusangana nevamiriri vemasangano evashandi nhasi vasati vazivisa veruzhinji zvakabuda musangano nevamiriri vehurumende. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yabvumidza kuti bageti awedzerwe nezvikamu mazana matatu nemakumi maviri kubva muzana kana kuti 320%. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vehurumende nezuro vakasangana nevamiriri vevashandi vehurumende kuti vazeye nyaya dzemihoro yavashandi idzo dziri kunetsa. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nechishanu zvondrapera nevashandu mushure mekunge hurumende yaramba kusangana navo nemusi wechitatu. Hurumende inonzi ndiyo yakazosheedza musangano wane zuro uyu. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vari kusangana nevamiriri vemasangano evashandi nhasi. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sangano waitwa manegotiators asangana nemanegotiators ehurumende. Tikataura tichitura zvakabva kuApex Council. Zvinova zvatakatenderana kuti tisvitse kuhurumende last week meeting yatakaita yeApex Council. Ndozvo zvatasvitsa. Tikataurawo mahardships arikusangana nevanhu. Hazvimwe zvacho kungotaura asi munenge muchingoona kuti nyangwe vakuru vehurumende vari kugarawo muno muZimbabwe varingoona zviri kuitika. Asi formality unozongonopresenta. Saka tapresenta. Saka zvabuda musangano imomo tamirira kuti toita yeApex Council yatichatura zvatabva nazvo kuhurumende tazobva ipapo. Tichazve tai press conference yatichaita tichizivisa mamembers edu ese kuti tinenge taita madecisions api seApex Council.
Tinoona kuti svondo rapera hurumende yainzi yakaramba kusangana nemi kana kuti yakakundikana kusangana nemi. Ndiani azodaidzira musangano?
Musangano uyu wakadaidzwa nehurumende. Havana kumita geti ratanga tati vasangana nesu. Changa chada kuti vape deti iro riri padhuze stereki ndinyaya yekuti vanhu vanyanyisa kuomerwa nemaprices ariko. Tikatasamaridza tiri kutambira nyangwe 76% yatakapiwa iye yakangotairwa. Saka isusu patichanotaura neApex Council zvabva kumusangano, Apex Council ichazive yaziya tozoudza vanhu. Nyaya iripo ndeyekuti Apex Council musangano une maunions akawanda. Pese pandinotaura paya ndichimira Apex Council nyangwe patinopa mastatements hazvisi zvinhu zvemunhu mumwe chete, zvinhu zvokuti tinogara pasi. Saka izvinezvi its premature kuti nditaure nyangwe madetails ezvabuda mumeeting. Ndinotanga ndambotaurira vakatituma then tozotura kuvanhu, tozotura even through Studio 7 mangwana.
Tinozwa kuti hurumende yakawimbisa kukupai mari dzemabhonasi. Iyi nyaya makurukura here uye matambira here ofa iyo?
Nyaya dzebhonasi dzataurwa. Saka ofa yacho ndozvimwe zvandiri kutaura kuti zvinoda kuti titange tamboenda kwaApex Council. Nokuti mamembers edu vatungamiri vemaunions vanenge vachitarisa kuti totanga tavaudza tisati taisa mumhepo zvakanyanya tombotanga taziya. Asi position yedu yatanga takatora seApex Council ndeyekuti bhonasi chero vakati vanotipa nematauriro avari kutaura vanobhadhara naNovemba ndezvekuti kana masararies edu asati akwira nyangwe bhonasi iroro tikapiwa hationi zvichizonyanyisa kubatsira mushande. Chinodiwa ndechekuti titange tambonegotiata salary yacho itange yakwira iendewo pari nani. so that kana takuzobatirwa iri bonus inenge chiya iri bonus inenge ine udzamu wekuti kuna anogona kunotenga kana kuchengeta mhuri yake kwemwedzi iwe.
Makanga muchimboti maida mari inotangira pa $4,750 mari yemunyika kana kuti kuenderana ne yatingati bank rate yemusi iwoyo, pane zvati zvashanduka here?
Isusu ndo zvatiri kutaura kuti maprices ezvinhu mukatarisa ese ari kuindekswa kuinterbank rate. Saka naizvozvo tiri kuti zvino kana tikati zvinhu zvese maprices of goods and services zvoenda kuinterbank rate zvonyanyisa kudhura, iwo masalaries asina kuindekswawo kuinterbank rate, zvingashandika here zvakadaro? Ndomubvunzo wedu mukuru wekuti ngazvigadziriswe kana tichiti pane policy nyowani iyoyo ngaiapplywe throughout. Tiri kuona vemabhizinesi vanokwidza maprices, tiri kuona nyangwe zera yehurumende iri kukwidza, tiri kuona zesa iri kukwidza, but iye hurumende yacho chitotendera kuti kwidzai. Saka ndo zvinhu zviri kunyanyisa kutinetsa. We still stand by that demand yekuti mari yatatambira October 2018 iyoyi iyo ngaiindekswe, koita pamwe mechanism inenge iri self-adjusting.
Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vana muzvina bhizimisi vanoti vari kutambira danho rezesa rekuwedzera mutengo wemagetsi munyika kana zvichipa kuti awanikwe uye vatange kuita basa ravo nemazvo pasina kudzimwa dzimwa kwavo. Asi mitengo yezvinhu munyika iri kutarisirwa kukwirazve zvakanyanya mushure mekunge sangano reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA ratambira chikumbiro cheZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company neZimbabwe Company, Zimbabwe Power Company, chekuti magetsi awedzerwe nezvikamu mazana matatu nemakumi maviri kubva muzana kana kuti 320%. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu we Studio 7 abata muzvina bhizimisi vari Sachigaro we CEO Roundtable vaOswald Ina vanoti magetsi akadhura asi achiwanikwa zviri nani pane kuashaya.
Tagara takazviziva kuti magetsi edu anga akachipa zvakakurisisa. Izvozvo zvinhu zvanga zvichiita kuti izvo magetsi acho asawane mukana wekuti tigadzire mamwe kana kuti titenge mamwe nekuti munga wa mutengo wanga wakatsikisa. Dambudziko ratinoita Blessing nderekuti izvo nguva yatinenge taona kuti magetsi akachipisa nezviri kuitika muupfumi nguva iyoyo, nenguva yatinozotenderera kuti taakuzobvuma kuti magetsi akachipisa, zvinhu zvinoita kuti izvo vanenge vachigadzira zvemumakambani vakwanise kunge vachibatsirikana nekuchinja kwemutengo iwoyo zvinenge zvachinja zvakawanda zvacho. Saka kwenguva inoyi magetsi akwira, akwira nguva yekuti mafuta emudzimotokari ari kukwira vhiki nevhiki, akwira nguva yekuti izvo mari yekunze yatinotengesa zvigadzirwa kuti tikwanise kugadzira zvinhu zvekutengesa iri kunetsa. Saka vana muzvina bhizimisi vakawanda vari panguva yakakurisisa pakukosha kuomesesa kuti vaite zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvavo zvinge zvichitengeka. Vanotengawo vari panguva yakaoma. Kune vanhu vari kuenda kumabasa havasati vakwanisa kuwana mihoro inoenderana nekuti kukwira kwaita mitengo yemagetsi nekukwira kuri kuita zvandatinogadzira tichitengesa nekushayikwa kwaari kutoita magetsi acho nemafuta nezvakadaro izvezvo, vakwanise kunge vaakupinda munzvimbo yekunyatsoti vachange vaine yandingati pachirungu comfort zone, zviri kuomera vanhu vakawanda. Saka tiri kuona zvinhu zviviri izvi zviri kukanganisa mamaitirwo atiri kuita upfumi hwedu uno muZimbabwe.
Asi iko zvino zviri kufamba sei kumagetsi mumakambani umo? Ari kuuya nenguva here kana kuti zvichiri izvozvo zvekuti masikati ese hapana basa rinenge richiitwa?
Makambani akawanda aakuisa majenareta. Sekuziva kwandiri kuita, machief executive andinotaura navo vari kutenga mafuta emajenareta ekuti jenarita rishande between 12 and 16 hours pazuva. Saka magetsi haasati anyatsokwana ekuti izvo tikwanise kunge tiri kuwana akakodzera kuti zvinhu zvedu zvinge zvisingadhuri. Saka ndo zviri kuita. Haasati awanika akakwana, hatikuziva kuti achakwanisa here kuwanika uye rii.
Asi iro dambudziko remagetsi iri ringapedzwa sei chaizvo vabina muhuru kurodza mune muchimboitawo nevehurumende?
Zvinhu zvakawanda zvinofanira kunge zvichigadzirika kuitira kuti tipedze dambudziko remagetsi. Chekutanga, nyika yaifanira kunge yakaziva kare kuti izvo kwatiri kuenda mberi uku tichada magetsi akawanda. Nokuti izvo structure yeindustry yedu yagara iri yekuti ine chipenga chezvigadzirwa yanoti manufacturing. Chiri kuramba tichidini chichikura chichikura. Saka taifanira kunge takazviziva kuti paifanira paine magetsi. Saka zvirongwa zvedu zvematemal kwatinogadzira magetsi emarasha, zvirongwa zvedu zvemvura kwatinogadzira yatinoti hydro, nezvirongwa zvemamwe masources emagetsi zvingadai zvakagara zvakagadzirwa kare, nekuti mari inoiswa kugadzira magetsi imari yemakore akawanda yatingati pachirungu 30 to 40 years man.
Muzvina bhizimisi vari sachigaro weCEO Round Table vaOsho Bina vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo iri mubishi rekugadzira muchina unochenesa mvura muHarare weMorton Jeffrey, uyo vanotarisira kuti uchatanga kushanda munguva shomanana. VaGomba vaudza Studio 7 kuti muchina uyu wave padyo nokupera kugadzirwa. Tabata vaGomba kuti tinzwe mamiriro akaita nyaya yemvura muHarare.
Chekutanga chatingade kuzivisa vagari vemuHarare ndechekuti parizvinezvi tirimushishi kugadzirisa Morton Jeffrey, tiri kugadzirisa maclarifiers, mafilters, tirikubvisa matsva. Tiri kungonamatawo zvakare kudai Mwari anga atipa mvura yakawanda, nekuti mwaka wapfuura hatina kuwana mvura.
Machemicals kana kuti mishonga yekuchenesa mvura munawo here anokwana?
Tiri mushishi yekutsvaga kuona kuti tingatutsira here machemicals edu. Sezvo takambotenga aya akusvika pakunopera. Saka svondo rineri tinenge tichimhanya mhanya kugadzirisa dambudziko iroro kuti tinge tichiwana machemicals kuti kuti plant yedu irambe ichirana. Tinokurudzira vagari kuti ngatore mukana iwowo kuti varamba vachibhadhara mitero kanzuru, nekuti vakasabhadhara mitero kanzuru ndo zvinokonzera kuvharwa kweplant, ndo zvinokonzera urwere. Saka ine zimachaizo vanhu vachizobvunza havo kuti sei plant yavharwa, sei mvura isi kubuda. Zvizhinji zvazvinotangira mumba medu, zvinotangira mumarongero edu, kuti kana takaronga tichinge tawana mari ngatibhadharei zvinhu izvi zvifambe zvakanaka. Tisazoite bishi nemheremhere taakubhadhara kumahospitari nekuti vanhu vanenge varwara. Ngatitaurei nguva inoi tichironga sevanhu vane nyika yavo kuti ngatibhadharei zvinhu zvekanzuro. Tisafurirwe nevanotsvaga mari vatingati vakazvimirira vanotsvaga mari nemhando dzisiridzo vainofurira vanhu kuti musabhadhare kana zvirwere zvauya vanenge vasisipo. Saka ngatibatanei nguva ino yataakupinda mwaka wakaoma zvikuru, mwaka unounza zvirwere nekuda kwekuti kunonaya mvura yakawanda. Saka pakuuya kwezvirwere paya paya kana tisingabhadhare mitero, tisiri redi senyika, tinosangana nazvo. Saka ndinokurudzira vagari kuti vange vachibhadhara.
Hurumende inoti pamusoro pechichemo chenyu chekuti deno pavakwa mamwe madhamu.
Ndinokurudzirawo zvakare hurumende kuti dai yaenderera mberi yavaka Kunzi Musami nemuda dhemu. Ndiyo chete mhinduro yakatsanangurwa nemazvikokota akabva kuGermany muna 1990 kuti Harare mvura yacho itange kunwika, itange kuwanikwa, hunge tavaka madhamu iwayo. Saka ndiri kukurudzira minista wemvura Perence Shiri kuti izvozvi ngavatange kushanda nemazvo kuti mvura iyo inge ichidhamuriwa kwemvura iwanikwa. Ndikudzurawo futi minista wefinance Mturi Ncube kuti aise mari mubhajeti yekuitira kuti madhamu iwo avakwe, nekuti patave hapachisina kumira zvakanaka. Ndinodzokorora kuti patave hapana kumira zvakanaka. Saka hapachina nguva yekumboda kuita kurizina kana kukurukura kana kuda kufungira kana kuda kudii. Patamira hapana kumira zvakanaka. Vanhu ngavange tichibatana tigadzirise musha umire zvakanaka.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vamwe vatori venau vanoti havafari nezvimwe zviri mubiri reZimbabwe Media Commission vachiti hazvina kunyanya kusiyana nezviri mumutemo weAIPA uri kuda kuvandudzwa nebiri iri. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko nezuro mugweru wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peZimbabwe Media Commission Bill. Biri iri rimwe rematatu akanangana nekuvandudzwa kwemutemo weAIPA anosanganisirawo Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Mumwe mutori wenhau, Brenna Matendere, akaudza komiti iyi kuti haafari nekuvepo kwechikamu chinoti Zimbabwe Media Commission inogona kushandisa mapurisa mukuferefeta mabasa evatori venhau vanenge vachifungidzirwa kunzi vatadza kuita basa nemazvo. Vakati izvi zvinoita kuti vatori venhau vashande vachitya.
Tusu tiri kuti section 10.4 irimo muZimbabwe Media Commission Bill ngaibiswe zvachose. Vatori venhau vashande vasina pfungwa yekuti vanozotevererwa mune ramangwana nemapurisa. Nekuti tikasiya zvakadaro kava mutemo ndechimwe chinhu chichazonetsa zvakare kuviolata free speech freedom expression nemarginality. Saka tatichiti zviri kuitika kune mamwe masangano zvakaita semagweta zvakaita sevana chiremba kuti kana chiremba chiro akaitawo mistake yaita munhu akafa hakwanisi kutevererwa nemapurisa kuti vanomusunga kana kudi. Tinoda kuti mapoka edu isusu evatori venhau anga ariwo anoita mabasa iwayo.
Vazvenyika Mugari, mudzidzisi wezvekutorwa kwenhau paMidland State University, vakati vatori venhau vane chikonzero chekutya kupindira kwemapurisa mubasa ravo kana kuchitariswa nhoroondo yezvakaitika kumashure.
Musva yeexperience yatakava nayo semajournalists under AIPA nekushandiswa zvine rusarura kwaiitwa maporisa mukushungurudza majournalists anenge aonekwa sokunzi haana kumira zvakanaka. Ndiyo experience inoita kuti zvino vanhu vatete kungonzwa pane pakangonzi polisi. Vanhu vanotya kudzokorora zvakamboitika. Ndosaka vachiedza kuti dai minister asudurika kure nechimhuka chinonzi ZMC ichi. Nemhosva yeexperience yavanayo, vakamboona minister waiita kubata majournalists namavoko ake.
Mumwe zvemutori wenhau vaWilly Mponda vakati zvisinei kuti vatori venhau vave nenguva vachitaura izvi havafari kuti bhiri iri haripi vatori venhau mukana wekuti vazvitarise mashandiro avo pachavo vega kana kuti self-regulation muchirungu. Vanjaulo Ncube, mumwe zvemutori wenhau uye variwo murongi wemabasa musangano reZimbabwe National Editors Forum, vakatsigira kukosha kwekuti vatori venhau vakwanise kutsiurana pachezvavo pasina kupindira kwemapurisa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vaPrince Dube Koswanda vakati musangano wanezuro ndewekutanga paurongwa hwavo hwekunzwa mafungiro evanhu pamusoro pebhiri iri uye nhasi vachange vari muguta reulawayo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News mune nyaya inoti Zimbabwe yatarisana nezvirwere zvepabonde zvakawanda asi mishonga yokuzvirapa isiri kuwanikwa. Mudaily News mekare vagari veBulawayo vanoda kuti kusarudzwa kwevanoda kudzidzira kuva vanamukoti kuitwe patsva uye vagari veMatabeleland vachipiwa mikana yakawanda kupfuura vanobva kunze kwedunhu iri. MuZimbabwe.com mune nyaya yevanhu vekuChina vakasvika muZimbabwe kuzotora zvana zvenzou zvinoita 33. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani vachama veStudio 7, tikutendai mose vanoshandira vambatire Studio 7 nebasa renyu vamokuita iri. Rinova rakakura chaizvo.
nanga namashoka vakura ndo yangotara pamusoro pachuma chumanga ari kuita zvekuti munhu akangwara stere kaitara zvinhu zvekuchaina ichiana nokuchaina maseveseveni anovimba zvine hurumende achinenge chivaita zvaanoda ari maseveseveni avimbe nehurumende isina zvaainoaita anovashungurudza indaitara zvekuti akamwa doro chachumanga akatara achiita zuva kuti kune vanhu vakateerera vakatofa anotofunga pamwe ndodarika iye iye kana achingoimba nemusangano akachizhanga angotaura kuti ndo zvaanenge zvaanopiwevo arege kuti nyangadza achitaura pa atudezevena ingomiri yazanepeviso nebasa rasa anepevi yatadza mnangagwa watadza kutonga nyika kushavakava nedhipatimend rimwe rinonzi riri nani mnangagwa anosvodesa dandirini aenda ingomuka ndisinimo munyika kwakutomusvodera kutomusvodera kuti kana munhu aitoamba aitofamba aitopa ndini president kwenyika akangosungira zvisikavharia sotonyadzisa chako hana yaanoziva mnangagwa kana chimwe chaanomboziva saatozvigarira pasi atozvivara ba atotamba nezvizukuru zvake titambudza munhu iyo zvisingarisi zita rake aiwa ana chimanga atinyarire tigarire kumba kwavo
mamuka seko pastudio 7 avo inini ndinoitawo lesimati njanji ndinoda kutaura pamusoro peava vavakenedi mutata vemakireka vazva vanotaura izvi kuti paifanira kutogarwa makore 7 pasati paitwa mavhoti ini handizivini kuti chechi dzavo idzi ichechi dzamwari chaidzo chaidzo here kana kuti ndedzemasatanisi ini hasi kunzwisisa mungatishuwa matambura kuti vanhu muzimbabwe isu tichinodemba kuti tichidai pakatoitwa mavhoti gore rino kuti todzokera futi mamwe mavhoti ivo ndopakuti 7 years havanzwisisi nezviri kuita muzimbabwe izvi kana kuti vakapuwa mari mamunangagwa ngavangoedya vakanyarara kwete kutaura zvinhu zvinhu zvinoshamisa nyika dzese kuti vanhu ava ivanhu vofunga vari vanhu vemakereke voita zvinhu zvinonyadzisa kudaro shuwa mungati kutaura iko kuti tagona kutaura kutaura kuti kwai mavhoti ngaasaitiwa izvezvizvi pakugarwa 7 years kutaura ikoko 7 years munhu wacho ane ari pakuchigaro ndiyai ivo vamunangu vacho vamuri kukomplaina kuti vari kutadza ndovamoti vapedza 7 years futi izvinotobhuwa kana nekutotaura izvo ngavapavafunge zvakanaka ngavadaro sotaura zvinhu zvisangana nebasa rete panapa
makadii washamarari westudio 7 vateereri ndinoda kukomendo vangu panyaya dzemapurisa vari kuti vakaona mahelmeti padhuze neofisi yemdc ngavazvizive vanhu ava kuti zvavanoita zveisi tinenge takatarisa tichiona mapurisa aya vakatora zvinhu izvo vakasima vakatotadza kupinda muofisi mavaida kupinda memdc nekuti pakanga paine tight security tozviziva saka vakatoisa padhuze vakada kuimplicata businessman yewa kuti ndiye akazenge ari kutengesera mdc zvinhu ndiye ari kusupply mdc zvinhu zvekuti vaite hondo ndezvavo zvinhu zvavo izvozvizvo asi kuti vakatadza kuindoisa muofisi memdc nekuti pane tight security saka ngavasambotiudze nhando dzavanoda kuti taurira idzodzo hatizviteveriri ende hazvina zvazvinobatsira kuti pamatadza kuita basa moti tatadza nenyaya yekuti mdc pamatadza kuti imi nyika ienderere mberi moti matadza nenyaya yemdc kana matadza chamatadza regedzai pai vamwe mukana vaite varume mapurisa zivai pamuri kutenga chingwa ndo patichiri kutitengawo isusu zvamuri kuita ndezvatiri kuitawo isu kuti tione kurarama saka musafunga kuti maitova munopuhwa izvozvo nezvimahovhoro zvenyu zvitema izvi nezvimagambo zvamunopuwa zvinofungwa kuti zvichakuitai kuti murarame kusvika ameni nhamo varume ichakubatai kusvika matambura ngatiite kuti nyika iende mberi zvamuri kuita izvi hazvina hazvisimudze nyika varume
mamukasei mukoma wande pastudio 7 apo tinotenda nenhau dzamutupa dzechokwadi asi ava vakuru ava vemachechi ava nhau yavo yavakutaura yakadhakwa vakatengwa namunangagwa vakatengwa nezanupiefu handevezanupiefu nekuti vakutaura zvina namusoro zvachose varoda kutoti munangagwa atonge makore akawandisa asina ari pachigaro vakuda kuti atoitwa nge mukavi wechituu ngapana nomubvisa bcause anenge pasina sarudzo achitonga iyi anenge kana vati mama kana vati masarudzo dzemisiro zvinoreva kuti president otobviswa potoiswa kana kana akawatakasamasoja vakangofanana nototongwa namunangagwa zvakutonga futi saka hazvina musoro zvakutaura ngatiitei maelection ngatigadzisei mutemo isatara kwaita vakoma ava vari kuuniversity of josbeka ndivatara zvine musoro
Makadiko ndimenzo pano pa Bulukwane. Ah ndine mbvunzo man. Ndanzwa pachinzi pama office ari padhuze nemuzinda we MDC. Akawanuka paine my helmets. Akasungwa vanhu gumi nevaviri. Vadii kuzosungwa gore rinouya sezvimwe chete nezviri kunzi mapurisa nemasoja akapfuura vanhu akasungwawo gore rinouya. Hurumende iyi ine rusarura. Zvinoi hazvina kujeka zviri kuitika munyika. Ndo saka ndichigara ndichingochema ndichiti chamisa of course anozviti is the pastor. Zvauyiwo neplan B ape uimasidenza according to the tune.
Ndinokwanisai vatungamiri vestudio 7 zita rangu ndonzi Lucky Musimango ndiri kunoku zvangu Cape Town kuno kumushando kwekuchipinge. Ndinokumbirawo kuti masoja nemapurisa vabatane nemadoctors nematicha panhau ino kuti Zimbabwe yanetsa kuti vakambowana simba rokubvisa mukabi vabatane. Saka ndinokumbirawo kuti kudai vakwanisa kubatana nekuti zviri kutaura kuti ivo here ndo vari kutambiriswa mari yakawanda kupfuura vamwe vese madoctors nematicha iwavo masoja nemapurisa nekuti vakangonyara vangoti mwi atimbozvipa vanokomplaina kana kutaura kuti ivo ndo vari kutambiriswa mari yakawanda kupfuura vamwe vese iri muzimbabwe kana kuti kutaura kuti ivo ndo vasikaone dambudziko rusangana nevamwe vese iri muzimbabwe vasikadiwo kuti zimbabwe inake. Saka ndokumbirai masoja nematicha nemapurisa kuti kana kudai mazwa izwi rangu richitaura ipapo makwanisa kubatana nevamwe kuti nyika yedu iende mberi. Ndarabvei mundarau.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varume vaimbove varwi veBoko Haram vanonzi vari kutadza kugara zvakanaka kubva zvavasiyana nesangano iri. Vanonzi havasi kutambirwa zvakanaka nevanhu munzvimbo dzavari kugara uye vave kushandisa zvinodhaka, vazhinji vavo vachitsvaga rubatsiro pazvipatara zvinorapa zvepfungwa. Vanhu gumi nevaviri vakafa, vamwe vatanhatu vakakuvara mushure mokudhirika kwakaita mwemba mudunhu reMau kuIndia nezuro. Nguva imwe cheteyo vanhu gumi nevatatu vakakuvara vadhirikirwa neimba mumusha weWalpado mudunhu reUttar Pradesh.
Wega unoaziya ma system yacho.
Wamuzwere mukomana vakomana vanomchena songai moyo dewa na usakasaka esikase basikana muriko ere.
Tongai moyo nemumvura mese sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sachigaro veApex Council vari kusangana nevamiriri vemasangano evashandi nhasi vasati vazivisa veruzhinji zvakabuda mumusangano wevamiririri vehurumende. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yabvumidza kuti magetsi akwedzerwe mutengo nezvikamu mazana matatu nemakumi maviri kubva muzana kana kuti 320%. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.